Varimi vari kuchema nematambudziko akafanana nekudhura kwezvekurimisa zvakaita sefotereza, mbeu, kurimisa uye kuzotengesa zvimwe zvirimwa nemari iri pasi kana kuti inenge yatarwa nehurumende zvikuru pachibage. Mumwe murimi wekunyamahomba kuhurungwe mudunhu reMashonaland West, Vasinias Rodzi, vanoti mitengo yezvirimwa zvavo yakaderera zvikuru zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvekurimisa.
Chichemo changu chiri paprize yemainputs versus market price yechibage. Taona market price yedu yakatidzikirei nemaprize yatiri kutenga mainputs yakanyanyisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya vaCleopas Zingoma vekumazoe mudunhu reMashonaland Central. Kunyange hurumende ichipambeu nefotereza kune vamwe varimi, vamwe vanoti izvi hazvisi kushanda sezvo zvisina kurongeka sekutaura kwavaRegis Bvumbi vanorima kuSpringshire mudunhu reMashonaland Central.
Nyaya yekupiwa mbeu nefertilizer nehurumende haisi kunyatsoshanda sezvo mbeu idzikadzi nefertilizer hazvisi kuwirana panguva imwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muridzi wekambani yeGimri vaGilbert Muponda vanoti mitengo iri kutarwa nehurumende haisi kuenderana nemitengo yepamusika wepasi rose kana kuti world market.
Izvi zvinoratidza pakuti munhu iyeye ari kurima gohwo iroro mutengo waari kuwana ngongo wakaderera ukaukombia nemutengo unenge uchitengeswa chinhu patinoti musika wepasi rose unonzi world market.
Vamukonda vanoti kurima kunopa nyika upfumi zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% pagore, vachiti zvikarongeka nyika inogona kurima ichikohwa zvisinei kuti kwanaye here kana kuti kwete, kana vose vane chekuita nekurima vakatora kurima sebhizimisi.
Paifanira kunge paine a serious comprehensive plan yekuti whether kwanaya uro hakuna kunaya. Isu seZimbabwe nekuti upfumi hwedu hwakabatwa nevhu, tofanira kunge tichiwana goho rakakwana.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti varimi vari kuwana mari shoma nekuda kwekudhura kwemari yezvikwereti yavanopiwa nemabhanga kana kuti interest.
Bhengi rosapota murimi nokupa zvikwereti zviine interest inoshandika nayo, wopawo mubayiro wokuisa mari kubhengi.
Amai Giti vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa mitengo yezvirimwa varimi vasati vadyara, uye vanokurudzira varimi kuti vaite bhajeti kwete kungorima chete.
Varimi vazhinji hatizivi chinonzi bhajeti kana necash flow.
Gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti hurumende iri kuedza nepainogona kubatsira varimi nezvirongwa zvakasiyana zvekurima. Vamasuka vanoti munhu wese ane chirongwa chinoenderana naye zvichienderana nenzvimbo yaanorima.
Ndosaka president vachiita shishi yokukupai mainputs kana uri kumamisha, kana uri kuA1, kana old resettlement.
Panyaya yemitengo yezvirimwa, vamasuka vanoti vave kuzivisa mitengo yezvirimwa varimi vasati varima kuti vazive zvirimwa zvekurima kuti vaone mari yakawanda.
Kuva business isu zvinoreva kuti tinofanira kurima zvokuti tiwedzere goho pandimo yedu. Tinofanira kutivo hurumende ipe mutengo wakanaka wokuti varimi vadzokere kumunda. Izvi zvinobatsira kuti murimi aone kuti chondorima chinondipa punduso kuti ndiite business woman, businessman, chii chaicho chaicho. Ndo urongwa hwehurumende.
Vamasuka vanotiwo hurumende iri kukurudzira varimi kuti vaite mushandira pamwe nevane mari neruzivo kurerutsa ndima, uye kuti vakwanise kuwana mari yakawanda mukurima. Varimi vanopfuya mombe vanotiwo zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka sezvo vari kufirwa nezvipfuwo nekuda kwezvirwere. Zvirwere izvi zvinosanganisira chetioliarisis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heart water, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Mombe zinodarika zviuru zvishanu dzakafa kunyanya kumatebereland mumavhiki maviri muna mbudzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi rezvekurima inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US 150,000,000 dzakafa mumakore matatu apfuura. Kuvarimi vakawanda, mombe nezvimwe zvipfuwo ndiwo mucherechedzo weupfumi hwavo. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuti kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.